Makhodi kuenza chinhu chakanaka uyezve chakakosha kuti rizembe ndiyafunga kutora matanho akaita seiwayaya nekuti tirikutarisa kuti vanhu vanga vachityira kuti kana vane mazimbabwe dhora ako ari kuti mukana wasiya kubhanga paunoda kuvatora paya anenge aberera muuremu tingati yatinoti value anenge adepreciata saka kana riri gold coin chinhu chinokwanisa kuchengetedza uremu hweupfumu hwaunenge unawo tingati kare vanhu vaikwanisa kutenga mombe sekuchengetedza upfumu hwaunenge unawo apa manje takutarisa kuti unokwanisa kutenga magold coins saka chinhu chirongwa chakakosha uyezve chati kutambira nemaoko maviri asi hazviperere ipapo tirikutaura kuti its a first state in a very long journey inofanira kufambisa kuti mari yedu inzi yadzikama uyezve yaane uremu hwakakodzera nekuenderana neupfumu hwenyika saka tirikutarisira kuti zembe ndichatora angu matanho
ndeapi aya
tirikutarisira kuti tinofanira kunge tine gold backed currency yekuti reserve bank inofanira kunge iine gold rakati wandei kureserve bank magold avo ekuti iwe kana une zimbabwe dollar ukada kurichinja for gold you can get that gold
asika vamuponda vamwe vari kutivo dambudziko riripo apa inyaya yekuti vanhu havasina chivimbo nereserve bank of zimbabwe yacho zviya zvekutoti kuri kuti vamangudya vakafamba pamusoro pemvura vamwe vanenge vava kuti vamangudya vakwanise kutihwina
izvozvo kuti kuvimbika kwacho nekutendeka neyatinoti trust of confidence yes zvinoita zvichiberera nezvinenge zvichiitika saka ndasanguva sengu kuti its a first step towards building that trust and confidence